Dari kwa mangwana arikupinda mnandare ari captain Wigan vada kukunda Plymouth Argyle kuti vawane tikiti rekupinda English Championship makundano emwaka unotevera. English Championship ndiyo inotevera English Premier League murongwa wenhabvu muEngland. Parizvino dari kwa ne Wigan vari pamusoro petafura ye League 1 nema points makumi masere nemasere, vakasiya Rotherham nema points mashanu kwasara mitambo mitatu kuti makundano aya apere. Vakakunda mangwana vapinda English Championship zvisinei nekuti zvimwe zvikwata zvatamba sei. Jordan Zemura ari mu English Championship ne Bournemouth asi ari kutarisirawo kupinda mu Premiership sezvo chikwata chake chiri pachinhano chechipiri nemapoints mana pamusoro peHuddersfield iyo yatamba mitambo miviri pamusoro. Bournemouth iyo ine mapoints makumi manomwe nemanomwe iri kutamba mangwana neFulham iyo iri kutungamira makundano aya ine mapoints makumi masere nemasere. Chimwe chikwata chemuChampionship chine mutambi wemuZimbabwe Reading iyo iri kusangana neHow mangwana zvekare. Reading inotambirwa naEndi Rinomota. Zvichakadaro muZimbabwe munewo mitambo mikuru zvekare apo Dynamos iyo iri kutungamira makwikwe aya iri pamusha neManika Diamonds nesvondo. Manika Diamonds iri pachinhano chechitatu uyezve yakasimba zvikuru mushure mekutenga vatambi vane mukurumbira kubva kune zvimwe zvikwata. Asi aimbotambira Dynamos chamunoda musanhu anoti chikwata chake chine mukana wakasimba wekukunda mumutambo uyu.
We got very, very good players. I think we got 80% chances. The players are there.
Asi mitambo iri kutanga mangwana apo Chicken Inn iyo yakanzana neDynamos pamapoints inokwanisa kumboenda pamusoro petafura nekurova Brawayo City muluveve. Chicken Inn neDynamos dine mapoints makumi maviri nematatu asi Dynamos parizvino iri pamusoro nezvibodzwa. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaAlbert Mutero vanoti Chicken Inn isafunge kuti yakatorova Brawayo City kare mutambo usati watambwa.
Nyaya dzebhora idzi ka tinowana masurprise anoshamisa because zvine zvakumotivheta kuti are we have nothing to lose. Vakomana nangu vachimutambo neshungu zvinokwanisa kutochinya.
Mangwana zvekare FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kushanyirwa neHighlanders iyo iri mumabiko mushure mekutora mukombe weIndependence Cup. Asi Capes United ine rwendo rwakaoma nesvondo apo yakananga kuGibbo Stadium kunosangana neTriangle. Mashuga Sugar Boys ari kubaka moto zvekuti ari pachinhano chechina akainzana pamapoints neManika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Capes United yacho iri pachinhano chechinomwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Tenants vs Yada Sakuba, Harare City vs Black Rhinos National Stadium, ZPC Kariba vs Ngezi Platinum Nyamunga. Nesondo, Cranbourne Bullets vs Herentals Sakuba, Blauwe Chiefs vs Wawa Luveve. Totarisa mutambo weRugby. Chikwata cheZimbabwe cheMacheetahs chasvika muUganda kumakundano eAfrica Sevens Cup ayo ari kuitwa kwemazuva maviri kutanga mangwana. Zvikwata zvitatu kubva pazvikwata gumi nezvina zviri muKampala zvichabudirira kuenda kumakundano e2022 Sevens Rugby World Cup ayo achaitirwa kuCape Town, South Africa. Zvikwata zvakaungana muUganda izvi Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Kenya, Madagascar, Mauritius, Namibia, Senegal, Tunisia, Uganda, Zambia neZimbabwe. Zvikwata zviviri zviri kunyanyotyisa kumakwikwi aya eKenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.